mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Maikonomi ipapo! Maikon! Mwazidziya kuti tisingachapinda. Hatipedzi nguva. Chokutanga situda kana tanga mabhisa isiri maridhi.
Nelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tiripa utungamiriri wa Emerson Mnangagwa ma members amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushunguruzwa kwakanyanya nehurumende yava Mnangagwa. Tinotarisa ma members edu akabject vakatoshwa tine ma incidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti hapana hurumende yakabata varairidzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Mnangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumwe wevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amai Lenard Karenyi Kore vaMorgan Komichi vatendai biti nevamwe.
Ana kutorwa mari chokudenga. My investor anouya achisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Akaisu takatara patiri kupinda paekonomi. Hakuna munhu anoyaku investa muno mari akazvakaita neconstituents infrastructure support program. Kana kuti maina mati yadzwa siya waisa tara. Siya waisa chipatara. Siya waisa hospital.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinoratidza nharaunda nedhaimondi. Isababa tisatsiri. Kukura. Paikonomi ipapo. Maikoi. Munozviziva kuti tisingachapinda. Hatipedzi nguva. Chokutanga situda kana tanga mabhisa isiri maridhi. Toita reintroduce the mount current, the basket of currencies. Period, tichigadzirisa productivity yedu. Tichigadzirisa mafundamental. So that we are able to restart our factory. Totanga mari. Munoti mari haipo. Munoti mari haipo yokubhadhara vashandi vehurumende. Dabamo, dabina mchemen, ichisunga, Songa one, songa dozen.
Imwe nengo yemDC amai Selia Mpengo veMusakubva vanoti madzimai anoda kuti asimudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nokuti vana vari paholiday. Asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinhu zviite. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini sei nekuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya. Cooking oil chingava chingwa zvatoveva enzizvo. Tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa. Ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupresidendi. Vanhu vari kutenga mabhakaji emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tiri mamutare muno asi mukafamba president. Imba nemba ine mugodhi, imba nemba ine chibhorani. Kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba. Vakarichora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiya avo. Baba Chamisa ndova nemakiya economy. Iye zvino zvani iri busy kukopa mapolicies edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion. Kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vamu $6 billion. Vanoba neUS dollar, vanoba necommand agriculture, vanoba nefuel, vanoba nemigodhi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba through ndege. Munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Bruayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inyaya productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwani si kuramba kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabdhaktwa akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwirira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashanyi. vashandi. Tikatarisira vakasungwa tine ma incidences kwete namba yevanhu asi ma incidences 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwana health care, vawana education, vawane chekudya, vawanewo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makesi anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers eamalgamated law teachers union of Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasizwa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesisi anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pababasi pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers eamalgamated law teachers union of Zimbabwe. Tichitarisa makesisi anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers eatus. Zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira leave yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uriwe atus. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus, nevamwe vaitodhimotwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende state ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munotii kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka nhapwa vari kutiita kuti dzokorera kuslavery tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuvirawo kuti dai tapurawo navo upenyu hwakafa nevanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurirana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka, tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinove basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwata zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019, panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji akuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga. Saka patichasvika pasteji iyoyo, hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.
Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, sangano idzva ravana chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara. Mudeli News mekare chiremba wa amai Priska Mukumira vakaudza dare redzimhosva kuti rimbomira kutongwa kwa amai Mukumira nokuti havasi kunzwa zvakanaka. MuNewsday amai Opam Chinguri vanoti ZANU PF yazara mbavha nematsotsi avo vave kusvibisa zita rebato iri. MuChronicle mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma joma jongaka ndimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndoda kutaurawo pamusoro penyaya iyo ya amai Chiwenga yavari kupomerwa iyo kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga munhu akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu vanga ndisita kutaura. Tautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava tikutaura kuti kuoma kuri kuitika zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Mnangagwa akapinda pachigaro fiyo uchiita dollar something, nhasi unofiyo uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambirana neinterbank rate. Maticha nemadokta votaura kuti tiri kudawo izvozvozvo, votaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusaka pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa scaver uchipisa achitaura zvisina musoro kudero. Uchitaura kuti hanzi une Vision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unobva kuti tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanction yacho rerabhiswa here? Pozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaangogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa havatoona kana fungwa, vanhu ava vafunga zvirema. Unondigumbura mani vanhu ava ushandiswa. Ah vakomana, dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani, vomboitawo upenyu huri nani vakomana? Tikuchivawo zviri kumapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Simangwawo. Vanga vachitaura pamusoro petsika. Tsika dzisina mato. Kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri? Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka. Tsika idzodzo dzatinoita sepachi vanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare divi ravo vega, vakadzi ngavagare divi ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosemedza vanhu vese, vatendi vese pana Mwari, kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvino chokuita nokusemedza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko andanzovopana Reverend Simango. Ini ndini Simba mbofana ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babatas, Babatas speaking here. How are you guys, everyone? Inyai, nokuti nhasi varambana vachawirirana ndokuma kutanga kuchisungisana kunyaya dzese izvaidi nombobuda vachigara kana vari pamwe chete asina kana nyaya yavanonge vachinetsana nemurume wake zvatozvepolitics zvekuti anetsana manje nemurume vaachagarisana zvakanaka akadi kusungwa pesa apa vanhu vezanupiefa imbavha izvi matsotsa ukachizvitaura kuti imbavha ndovarudya mari yenyika izvizvi. Mari dzese ndovanadzo mari dzomunongochematei mari yenyika mari yenyika ndo vari kudya izvizvizvo zvimwe mari dzongozobuda izvi zvochibuda pachena manje because vanhu vava kunetsana sei zvazvo zvisingabudi dzamwe pesa
makadii mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira. Ndiroda hangu taura pamusoro penhauya yezaki yanga vachibvunza pamusaka pokuti vakasunga mai chiwenga. Zvakanaka kana munhu aita uhoringa asungwe patiko eno vanga vasina kuzonge paita nhau yedivhosi mai chiwenga vaisungwa here apa mubvunzo wandangobvunzawo kuti kusei vazonyaya kuita simbisingo yokuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president. Saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka vanhu vezaki varege kutaura vachiita sekuti vanotaurira vana vadoko. Kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidend havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti wapiwa ani. Izvo ndo nhemazve dziri kungotaurwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo. Ko uyo chief ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupf wakamiswa wani kunzi arege kutonga pachigaro arege kutonga uchief hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa inga wani. What about zveminda ndopaingonzi munhu youth wemdc akubva upowa munda hakuna zvakadaro. Kwozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukoma tanonoka wande chirongwa chaa chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa gudzei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mibvunzo itenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika. Ndinoti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parumwe zuva vanhu mapasi avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nokwasai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika. Tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo munoti munangagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikati taure murohwa saka kwakungotevedzera zviripo mwana umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii zvekuti isu vabereki tine zvatita kana tafa vana pane zvavachasara vakabata zvaramba nokuti generation yose ye40s hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei mazidhara akachena ndebvu kare aya achitambura achitambudza achipera achibvarura nyika kuita sechekasi sepaperback revachimanyirana vachicherachera vachiita zvekukorokoza zvakaoma hazvo tinongozvisa kuna mwari ameno kuti zvichanaka zvariini.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Musakanganwezve kuti iko zvino zvikrisimasi yava padyo mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nekumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kugeneva unove musangano werudzi urwu wekutanga. Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashoravo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati menzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Tinovasowa zvikuru mukomatuko apo. Paita rudo runotapira, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamuti makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.